manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 16/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inotanga kunzwa kufungwa dzeveruzhinji pabhiri rekuwandudza mutemo wezvekutepfenyura munyika weBroadcasting Services Amendment Bill. Zimbabwe inoti yakagadzirira zvikuru kusvika kwedutu mpengo recyclone Chido iro riri kutarisirwa kusvika munyika nhasi. Muka dzesango shiri zvipfuwo pamwe nehove zvourayiwa nemvura yemuLake Chiwero iyo inonzi yakanganiswa zvakanyanya nekusvibiswa kwenzizi dzinodira mudhamu iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti yakagadzirira zvikuru kusvika kwedutu mpengo recyclone Chido iro riri kutarisirwa kusvika munyika nhasi. Dutu mpengo recyclone Chido rinonzi rakaparadza nzira, magetsi dzimba uye rakauraya vanhu vakawanda kuchitsuwa cheMayotte pakati peMadagascar neComoros kutanga nemusi weMugovera. Asi dutu mpengo iri rinonzi rave kupera simba risati rasvika muZimbabwe. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemukuru webazi reCivil Protection Unity vaFarai Hokonya vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rakagadzirira chose kusvika kwedutu mpengo recyclone Chido uye hakuna munhu achatadza kuwana rubatsiro nenguva.
Saka hurumende ichishanda nemapartners ayo vane hurongwa hwekuti chekusvikadii vanhu vachange vachiwana rubatsiro rwakakwana vachizochengetedza upenyu ndohwakakosha kuti tichengetedze. So prepositioning zvimwe zvinhu zvinoita kuti dambudziko rireruke atotanga kuenda kunzvimbo dzo dzinotarisirwa kuti mafashama angagona kuita zvichisanganisira izvo kutsvaga kwemafuta nekuzoaendesa kunzvimbo dzaanoda kunoshandisa kuti vanhu vakwanise kuzofamba nekuenda kunzvimbo dzinenge dzakachengetedzeka.
Vanoshandawo mubazi reMeteorological Services Department vababa Maketa vazivisawo kuti dutu mpengo iri richange raorera simba parichasvika munyika richitanga nenzvimbo dzekumabvazuva dzakaita semutoko, murehwa, nyamapanda nedzimwe nzvimbo.
Tinotarisira kuti paichapinda muZimbabwe simba rayo rinenge ravedzera kuderera chose zvokuti haichanyanyi kuparadza sezvainge ichitarisirwa pakutanga. Cyclone iyi painopinda muZimbabwe tinotarisira kuti ipinde nekunzvimbo dziri kumashonaland east zvikuru kubhodhari kunyamapanda yofamba ichidzira kunana kotwa mutoko nekunana murehwa uye yozotora chimwe chidimbu chekumashonaland central chainopinda kunana bhindura nekunana shamba. Saizvozvo
mumwe mugari wekuchimanimani vapadhan maguta vaudza Studio 7 kuti veruzhinji kuchimanimani uko kwakamboparadzwa nedutu mpengo cyclone Idai muna 2019 rwendo runo vakagadzirira chose uyewo vatenda kuti dutu mpengo recyclone Chido rakashambadzirwa zvakanyanya.
Yambiro zvokuti vanhu vazive pachine nguva kuti kune dutu mpengo riri kuuya inenge yakaitwa zvakasimba. Nzvimbo zhinji vanhu vakuziva kuti cyclone Chido ari kuuya zvindari kusvika nhasi vanhu vari kugadzirira sungasungawo zvinatenga zvedzimba zvikwere zvehupfu nekuchengetedzawo zvaanokwanisa kuchengetedza.
Chitsuwa cheMayotte chiri pasi peFrance asi chiriwo pakati penyika dzeMadagascar neComoros ndicho chaparadzwa zvakaipisisa nedutu mpengo iri. Kunyangwe hazvo huwandu hwevanhu vakashaya nekuda kwecyclone Chido husati vave kunyatsozikanwa, France inoti vanhu zviuru nezviuru vari kutyirwa kuti vakafa. Dutu mpengo iri raiputsa dzimba dzevanhu, kudonedza magetsi, kuchera nzira nekudonedza miti. Dutu mpengo cyclone Chido rinonzi rakatopinda muMozambique nenzuro kunzvimbo dzinosanganisira Mesufi uye Cabo Delgado. Kunyangwe hazo, pasati pawe nuhuandu wevanu vafa variku zivikanwa ku Mozambique parizino. Sanganore United Nations World Food Program razivisa nasi kuti vanhu mamirioni maviri vari panjodzi yekukuvara kana kufa nekuda kwedutu mupengo iri. Parizvino World Food Program inoti vanhu mazana mashanu vapiwa zvekudya kupemba uko vari kufanochengetwa munguva yedutu mupengo iri kuMozambique kwekare. Zimbabwe yakasangana nedutu mpengo raityisa zvikuru recyclone Idai mugore 2019 iro rakauraya vanhu vanopfuura mazana matatu kuchimanimani Chipinge nedzimwewo nzvimbo kuManicaland. Mitumbi yevanhu vazhinji yakashayikwa uyewo dutu mpengo iri rakaparadza nzira, dzimba, zvikoro, zvipfuwo nemagetsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Chitevera kufa kwe muka zesango, zvipfuwo pamwe nehove nekuda kwekukanganiswa nekusvibiswa kwemvura yemudhamu reLake Chiwero, bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks rinoti rakatanga kuita ongororo netsvakurudzo yekuda kuona huipi hwedambudziko iri uye kuti riri kukonzerwa nei. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZimParks vatinashe Farau.
Mutsvakurudzo dzataita pari zvino tirikuona sekuti mune tsvina iri kupinda mudhamu redu muLake Chiwero inobva kukrobra kuzvinoitwa neHarare City Council. So tsvina iyi painenge yapinda iri kusvibisa mvura, mvura iyi yozoita mabacteria zvichindora zvinoita kuti mhuka dzirasikirwe neupenyu zvichindodaro. Asi pari zvino tichiri kuenderera mberi nekutsvakurudza kuona kuti pakakura sei.
Kunze kwehove pane dzimwe mhuka here dziri kufawo nekusviba kwemvura uko?
Mutsvakurudzo dzataita pari zvino taona sekuti takarasikirwa nengongoni, mazebra neimwe shiri inonzi fish eagle nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana. Ndo pari zvino nekuti panofa mhuka tinotora ropa tichinoona kuti chaita kuti mhuka iyi ife chii kuti tikwanise kuzogadzirisa zvinenge zvichizonetsa mangwana.
Matanho apa hamuri kutora seNational Parks kugadzirisa dambudziko iri?
Kurudziro yedu ndeyekuti tinofanira kuita muonera pamwe chuma chemuzvikuru pakati peHarare City Council, Environmental Management Agency nemamwe mapazi ehurumende. Ndoona sekuti ndo zvinoita kuti tikwanise kugadzirisa dambudziko iri. Asi pari zvino takakwanisa kubvisa zvipembere zvanga zviri kuLake Chiwero tikazvisa kwatakazvisa kwatiri kufunga kuti kwakachena. Asi tisati tadaro tanga takakwanisawo kuisawo munyu, tikaisawo mvura kuti zvipembere zvisawo uye kuzomwa mvura kune mvura yakasviba. Tikaisa futi mvura mukati mepaki. Asi toona sekuti zvipembere zvanga zvajaira kumwa mvura muLake, zvanga zvakatoomera kuti zvipembere zvisauye kumvura. Takaedza zvakare tichishanda neveUniversity of Zimbabwe nevamwewo vana chiremba wezvemhuka kumapazi ehurumende kubatsiridza kuedza kurapa zvimwe zvipembere. Asi hatina kukwanisa kubudirira zvimwe zvakaraswa neupenyu zviri pakati pekurapwa.
Vanga vari mutauriri weZimParks vatinashe Farau vari parunhare muHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rekanzuro yeHarare panyaya iyi. Paramende nhasi yatanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pabhiri rekuwandudza mutemo zvekutepfenyura munyika weBroadcasting Services Amendment Bill. Masangano anomirira vatori venhau achikurudzira kuti mutemo uyu unofanira kuwandudzwa kuitira kuti Broadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti BAZ ive yakazvimirira kuitira kuti gurukota rezvekuburiswa kwemashoko risapindire pamashandiro. Vatiwo nhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation inofanirwa kuita zvido zveveruzhinji kwete kuita zvido zvebato riri kutonga rezano PF. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro vesangano rembatanidzwa wemasangano anomirira vatori venhau munyika reMedia Alliance of Zimbabwe, vaPerfect Shomwane vati BAZ inofanira kusunungurwa kubva kugurukota rezvekuburiswa kwemashoko kuitira kuti iite basa rayo isina kwayakarerekera. Vatiwo havabvumirane nezviri mubhiri zvekumanikidza vane dzimotokari kuti vatenge maresidensi ezbc vasati vatenga mutero wedzimotokari dzavo vachiti urwu rusarura ruri pachena.
Izvozvo tinoona sekuti zvinosarudza chikamu chevagari vemuzimbabwe kana kuti zvizvarwa zvemuzimbabwe vanova vane motokari chete kuti vange vachiita izvozvo. Asi iko zvino vanhu vanoteerera maredhiyo kubva pazvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira nepamafoni. Ko vari pamafoni vachaita sei? Ko vanoteerera pamaredhiyo chete vachaita sei? Tinofunga kuti mutemo uyu kana uchigadzirwa ngausava mutemo unonangana nechikamu chevagari asi kuti uyo mutemo unotarisa vanhu vese.
Vachiwo mari yemarezinisi haifaniri kuenda kuzbc chete, vachiti mari idzi dzinofanira kuenda muhomwe yebroadcasting fund kuitira kuti ibatsire nhepfenyuro dzese kusanganisirawo dzekumatunhu kana kuti macommunity radio stations. Vachiwo zbc inofanira kushandura mashandiro ayo kuitira kuti iburise zvirongwa zvinofarirwa neveruzhinji, vachiti kana izvi zvikaitika veruzhinji vanotenga marezinisi pasina kumanikidzana.
Kuzbc kwacho zvirongwa zvacho hazvinakidzi ndochekutanga. Chepiri, vanoti zvirongwa zvacho zvinenge zvakarerekera kune zvematongero enyika, zvikuru sei bato rinotonga rezanupiyefu. Naizvozvo vanhu vanoti ai, tinoda kuti zbc ngaivandudzwe, ngaishandurwe kuti imirire zvipo zvevagari vese vemuzimbabwe.
Mumwe mugari wemuHarare vaSimon Gativu vati sezvo zbc iri kambani yehurumende, hurumende inofanira kuona kuti zbc yaita basa nemazvo, vachiti pari zvino veruzhinji havafari nematepfenyuriro ainoita.
Hurumende ngaiite kuti iyo broadcasting service iwe competitive, tisanotsvaga masaisai edstv kana sabc tiine zbc.
Vakawanda vapinda musangano wanhasi vashora nyaya yekuda kumanikidza vane dzimotokari kutenga marezinisi, vachiti mazuva ano vanhu vari kuteerera maredhiyo nekuona materevhizheni vachishandisa mishina yakasiyana-siyana kusanganisira nharembozha. Asi vamwe vakaita seva Robson Mandu avo vakamboshanda kuzbc asi vauya vakamirira ZANUPF vatsigira zviri kurongwa mubhiri iri, vachiti mabasa ekutepfenyura anoda mari. Vati nhepfenyuro dzakaita sesabc izvo dzinoita basa radzo nemazvo dzinotsigirwa nemari kubva kumaresinisi. Vafarai Pearson vesangano reZimbabwe Legacy Foundation vatiwo zbc inhepfenyuro yenyika uye inofanira kutsigirwa nemari, vachiti pari zvino vanhu vari kuteerera nhepfenyuro dzekunze dzisingatauri chokwadi uye zbc inotadza kukwikwidzana nenhepfenyuro idzi nekuti haina zvikwanisiro.
Tiri kuona kuti even quality yepazbc haisi kutifadza, haisi kusvika kure. Saka tiri kuda mari inoenda kutransmission. Transmission iwane mari masaisai asvike kwese, because mukatarisa kumaruzevha vanhu havasi kutoziva kuti chii chiri kuitika, zvokuita sekuti zbc ndemutown chete. Vana classic 263 ndevemutown. Saka we need mumani.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko nekutepfenyura vacaston mateu vati vari kutenderera nenyika yese vachinzwa pfungwa dzevanhu, uye itarisiro yavo kuti gurukota rezvekuburiswa kwemashoko richateerera pfungwa dzeveruzhinji pasati padzipa mutemo mutsva uyu. Zvimwe zviri mubhiri iri kubvumidza makambani ekunze kuti apindewo mubhizimisi rekutepfenyura, asi achibvumidzwa kuva nezvikamu zveupfumi 40 kubva muzana mumakambani ekutepfenyura muzimbabwe, pamwe nekuti makambani aya ashandise mitauro yese 16 iri mubumbiro remutemo pakuita basa rawo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe varimi vanoti vari kufara nezvisungo zvakabuda mumusangano wakaitwa svondo rapera wekuziya nezvemagwaro ekuti vave varidzi veminda kana kuti title deeds, anonzi ari kuronga kupiwa kuvarimi vakagariswa mumapurazi pasi pechirongwa cheland reform program icho chakaitwa nehurumende kubva muna 2000. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaumba komiti iri kufambisa urongwa uhu, uhwo hunoda kuti vane magwaro emaoffer letter, ma99 year lease kana mapermit vapiwe mukana wekutenga mapurazi avakapiwa nechirongwa chekugariswa patsva nemitengo iri pasi pasi. Muguziya nezvenyaya iyi Ivanzi Zvininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzekurima vari mukokeri wesangano reZimbabwe Agricultural Think Tank vaFrank Kuvakacha kuti tinzwewo maonero avo.
Kuno kumanyukunyuku tiri kufara zvakanyanya nedano ratorwa nehurumende yedu. Nyaya yeland tenure in Zimbabwe yanga iri nyaya inorwadza nekuti tatingakwanisi kuwana rubatsiro kumabhanga neissue yatinoti bankability. Vaita hakwanisi kutora chikwereti kana uine purazi. Zvinova zvinhu zvazvakaomarara uyewo maprivate players vanga vasingagoni kupa varimi vedu zvikwereti, asi varimi vakaramba vakashingirira kusvika padano ranhasi ratorwa nehurumende yedu.
Chikuru chamungati imi mabata pazvisungo zvabuda apa ndechipi?
Tikona kuti president vedu vakaseta kana kuti vakagadzira committee inoona nezveland tenure in Zimbabwe, zvichireva kuti vanoziva kukosha kwenyaya yeland tenure iyi. Ndiri kufara nezvabuda mumeeting iyoyo nekuti yakwanisa kubatanidza vese vane chekuita neminda yedu yatakapiwa under land reform program, uyewo yakwanisa kutorera masimba mapermits anga akapiwa vanhu kudhara, mapermits ma 99-year leases nema offer letters.
Zvochireva kuti kudini izvi kumurimi wanhasi?
Takumirira zvitsva, takumirira gwaro idzva richaburwa nehurumende richipiwa varimi vese. Gwaro iri rakangofanana netitle deed kana kuti story title deed, kureva kuti wakukwanisa kupiwa mari, kupiwa support, kupiwa loan kuti urime.
Kumashure kwese uku ivhu rose rainzi ndere hurumende, zvave kusiya murimi amire papi?
Kudhara taiti every land belongs to this state, asi takuona state government yedu yakuedza kupa masimba kuvanhu, masimba kuvarimi kuti vagone kutenga ivhu ravakagara pariri.
Imiwo sevarimi munokwanisa here kuzodzibhadhara mari idzi?
Vachabhadhara mari yandingati shoma. Pane mukana wekuti varimi vabhadhare kamwe chete vobva vapiwa matitle deeds avo, kana kuti kune mabhanga aiswa vana AFC, vana CBZ, vana POSB. Ndo inonzi the best empowerment yatawana sevarimi.
Avanga vari vanoongorora nyaya dzekurima vari mukokeri wesangano reZimbabwe Agricultural Think Tank vaFrank Kubvakacha vari parunhare muHarare naIvans Zvininga weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ofisi yemumiriri weSyria kuUnited Nations yadzivisa nhasi kuti mumiriri ari kukurudzira kuti pave nehurumende inotungamirwa nezvizvarwa zveSyria inofanira kubata matomo munyika, apo vasangana nemukuru wechikwata chabvisa vaive mutungamiri chakabvisa vaive mutungamiri wenyika kwenguva ndefu vaBashar al-Assad pachigaro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris nesvondo vakatenda vanhu vebato ravo reDemocratic Party vakabatsira nemari yakawandisa musarudzo dzemwedzi wapera idzo vakakundwa nevakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump. Vakakurudzira nhengo dzavo kuti dzisaora mwoyo nekuti dzirambe dziri mune zvematongerwo enyika. Tendero Gotora uyo ane makore mana ane ronda risiri kupora kubva paakavira mumoto aine mwedzi miviri yekuzvarwa. Amai vake, amai God Help Gotora, vanoti vamboedza kurapisa mwana wavo kumakirinika emunharaunda pamwe nekuchipatara chikuru chemurambinda kubohera kwavanogara, asi vanoti ronda iri harisi kuvhara. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Amai Modina Mpamadzi Gotora avo vave nekamwe karusvava vanoti kutsva kwakaita tendero kwave kuvatadzisa kusiya vana vavo vari vega mumba vachinoita mamwe mabasa kukumunda nokuti vakashungurudzika zvakanyanya nechiitiko ichi. Vanoendera mberi vachiti vatopererwa nemazano nokuti ronda iri rinomboita serave kuita zviri nani, asi robva ranyenga zvakare.
Paakatsva takaenda naye kumakliniki yemuno mumaruwa medu, asi vaingoti ari right ronda harina kunyanya kudzika kuti timudaridze kuenda kuzvipatara zvekumberi ari right vachingotipa mapiritsi nekungodressa ronda racho every day asi hazvina zvakabatsira rinongoita on off uraingoti rikati 2 weeks ronga raakuita nani rotanga futi
mwanasikana wavo mukuru akatsanangura zvakaitika musi watsva tendero
wakamurazika pamubhedha ukasheka ende ndinosuka mandiro mai vanga vaenda kumunda obva vaenda kunosuka mandiro saka zvakaitika ndezvekuti mwana uyu wakazongonzwa kuchema aona kuziva kuti wadonha sei kubva pamubhedha kunowira mumoto pasaidi panga paine choto changa chiripo wakangoona mwana wamumoto uchitotsva uchitongozunguza uri pahunhu wani ndomachira wakaita ronda iri ramuri kuona riri apo saka kubva ipapo ronda iroro takamboda kuzama kurapa kumbotsvaga mishonga tichidzwa nevamwe vanhu chichakati tinorapa chakati tinorapa asi hazvina zvazvakabatsira nanhasi ndoparingori ronda racho
mbuya vatendero Gogo Faustina munorwei vanoti kutsva kwakaita mwana uyu kuchiri kuvarwadza nekuti ronda iroro rinovayeuchidza kuchema kwakaita muzukuru wavo achiedza kuda kuzviburitsa mumoto achiita zvekuzunza musoro wake negotsi
zvinhu zvakambotirwa dzopa mwana iyi nekuti takanga tichifunga kuti anopora maronda racho tikaona mai rinorwadza raimurwadza kana isairwadziwa nazvo asi takangoti samai havo akangosiya mwana ari pamubhedha vamwe vaiti zvinona mwana wangu akarara iye vachibva aona mwana atsva musoro
nyanzvi yezveutano Dr. Kudzai Masunda vaudza Studio 7 kuti ronda remwana uyu rinofanirwa kuongororwa zvakanyanya kuti pawanikwe mushonga unorwisa chiri kuritadzisa kupora
zvandikufungira ndezvekuti haasisina mahair cells akati paganda anogona kubatsira futi zvimwe zvekuprotekta nekudarodaro endi zvironda izvi zvinogona kukonzeswa nemainfection but chikuru zvisasa zvinozoita infected saka anda kutanga yasvikaswa padhuze nyasi unoti hachisi chisasa here chazongopedzisira chatongochironda chazoita chironda nekuti chazoita infected nemabacteria ndo zvakanyika kuti tione then wowana mushonga hazvasi zvinhu hatingi zvisingatadzi kugadzirika
dzimwe nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira vabereki vatenderwe kuti vaedze kuendesa mwana kuchipatara chinorapwa vana vadiki cheHarare Children's Hospital uko kune nyanzvi dzinoona nezvehosha dzese dzinosangana nevana vari pasi pemakore 12 vanoendera mberi vachiti paronda iroro panofanirwa kutorwa kanyama kanoenda kunoongororwa zvirwere zvinenge magomarara nezvimwe zvakasiyana siyana senzira yekuti paonekwe kuti chii chiri kutadzisa ronda iri kupora ongororo yakaitwa nenyanzvi dzeutano kuzvipatara zvempilo nechitungiza izvo zvakabuda mugwaro reInternational Journal of Child Health and Human Development inoratidza kuti tsaona zhinji dzinosangana nevana vazhinji dzinonyanya kuwanikwa mudzimba dzekubikira mavanotsva nemvura inopisa rimi remoto kana mavhunze nyanzvi dzeutano dzinoti muongororo yadzo zvakaonekwa kuti vana vakawanda vanoita maronda anorapika zviri nyore asi kune vamwe vashoma vanofa nemaronda ekutsvaiwaya ndakamirira Studio 7 kwamaenzo kubohera ndine ropafadzo mapimidze
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica nyanzvi yezvekudyidzana kwedzimwe kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti havaone vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachishandura mamiriro akaita ukama hweAmerica neAfrica parizvino ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7
Ndona President Trump vachingopfuurira mberi nepolisi yavo yeAfrica zvakanangana nana Zimbabwe yokuti vanenge vane chivimbo pamwe chete nekurudziro kuti Africa yasvika nguva yokuti muchizvimiririra omega nokuti kwamakore akawanda taisa mari theforeign aid dziya hatisi kuona mafambisirwo azvo ndimi mune simba rokupedza zvinhu zvakaita souori munyika uri kubata ufumi hwenyika zvekare vaTrump havana kumbogara vavanza kuti chinangwa chavo chikuru kutarisisa nhamo namatambudziko ari muAmerica first vasati vachevukavo vamwe vanhu nokuti America yachevuka yachevukazve nyika dzomuAfrica nguva dzino vamirira kuona kuti zvinhu zvinobuda muufumi namagariro eAfrica zvichibvira mubetsero yagara yanga ichipiwa Afrika, asi zvisingarevi kuti vachamira zvachose kupa rumwe rubetsero rungava rwemari dzinokwanisa kuenda kunana HIV AIDS uku nezvimwe, asi havasi kuzosimbirira izvozvo nokuwedzera izvozvo vasati vaona umbowo huri muAfrica hwakanyanyisa kunangana nokupedza huori.
Pane zvingaitwa here nenyika dzakadai savana Zimbabwe kuti vawanikewo vachidyidzana zvakanaka nehurumende itsva yava Donald Trump?
Zviripo zvakawanda chaizvo, zvimwe zvacho zvakatonyorwa pasi munhaurirano dzavo veZimbabwe pamwe chete nemumasanctions anotaurwa ayaya, kuti kana muchida kunge muchidyidzana nenyika yeAmerica zvizere kupfurikidza zviripo izvozvizvi, pedzai huori, motonga vanhu venyu zvakanaka, nyaya dzepolitics dziya musingarova nemusingatukani, muchiita sarudzo dzenyu zvakachena. Hurumende inoziva zvainofanira kuita kuti ukama hwayo neAmerica hupambire.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kwakari kuOhio naMavelous Mushanganya uye weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ehe, vemacross border apo nevamwe vese mumaprovinsi eshe muzimu side. Ehe, muchaira makatarisa. Ehe, hama neshamwari dzindofara. Tarise muchaya mumuchovho yenyu makatarisa, samwa muchido kuzopinda pasteering apo.
Studio 7, pa Studio 7 muri sei vashamarari vese, kuri sei kwee, kuri sei kwee, hei, kuno kuti tine chikalo kunzvimbo yokarikangare, hei, hei, tine chikalo mbavha dziri kuba ng'ombe, dziri kuba ng'ombe, hei, madai vahurumende yedu yatakavhoterai vamunangagwa vacho ivava, madai kuri kuti vaimbowedzerawo mapurisa munzvimbo dzakasiyana-siyana, hei, takuwarawo ngembavha, tashatirwa, hei, tiri kubirwa zvisingaiti ng'ombe, asi mung'ombe dzacho mbavha dzinenge dzichiba dziri kuenda kuMozambique.
Studio 7, pa Studio 7 makadi henyu. Inini handina zvangu zvakawanda, ndongotsvagawo baba vangu anonzi Temba Musaruro. Temba Musaruro, ini ndonzi Timothy Kamhozo. Namba dzangu 0779-061-602. Maita basa.
Pamusoro iyana mukoma Jonga Gandimiri nevamwe vese vashamarari, ndoti muve negoredzwa rakanaka, Krisimusi yakanaka namukoma Jonga. Ndini wenyu Hirari Chitauro, ndiri muno Queenstown Bulinge. Ndiri kutaura pamusoro kuvatungamiri vedu vemuZimbabwe nevafundisi vose iri vatungamiri vakafanana naMunangarwa navafundisi vemuZimbabwe vamwe chete naMunangarwa, nekuti pane vamwe vachiri vatungamiriri vafundisi vamwe vachiri kufambisa shoko ravanenge vaudzana naMunangarwa, nekuti vanenge vachitengerwa moto. Mwari ndavave nemi, ngavave nemi Mwari, nekuti kandimi Mwari mato Mwari wepano pasi utinonyepera vanhu pavanhu vasaita zvido zvavo. Toti Mwari ndaakutungamirirei asadambure mazuva enyu ekurarama. Timurambe muchipiwa mari naMunangarwa vanonyesangano vachifane nzara, natenda hangu.
Makadi pastudio, tinotenda. Ini nehangu ndiri kufara nezvitona sei wiki nei bva vachitori mufana paya paya vakamboonesa vanhu soka English soka inofarirwa nevarume vemuZimbabwe. Aifara chaizvo tichiona magames paTV apo vachitibudisira one match kuone paweekend yega yega, zvaitifadza. Sevakangokumbira kuti dai sei wiki nei vachitarisawo varombo, vambotarisawo varombo vanhu vari kutambura mumamisha umu.
Rutaura naElias Banda paLimpopo paPolokwane pana. Ndaida kutaurawo maringe nezviri kuitika kunyika yekwangu kuMozambique. Ko Mozambique zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kustrika maringe nekuti vaneta kutongwa neFrelimo for 50 years but hapana chabuda. Isusu hatisi kuda kuti vaite nhaurirano, asi isusu tinoda kuti ivo vazive kuti povha isadi chinongonzi Frelimo. Iyo Frelimo ndo isingasadiwi nevanhu veMozambique, povho yose aisadi chinonzi Frelimo.
Tinotenda vateereri, musakanganwa zvakare chirongwa cheLive Talk nhasi manheruna 8 PM, apo tiri kutarisa nezvedutu mupengo Cyclone Chido iro riri kutarisirwa kusvika muZimbabwe chero nguva kubva nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Paramende inotanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pabhiri rekuwandudza mutemo wezvekutepfenyura munyika reBroadcasting Services Amendment Bill. mukadze sango dzofa pamwechete nehove mulekchiwero. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusayamina Taboka Ncube.
Ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 16 kumpalakazi 2024 ngutaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje
sicaba ngokuthi lumthetho kumele ulungise udaba lweappointment yebhodi. Ukuthi kungabi ngumphathintambo kuphela olamandla ukubeka leyo bhodi.
Imihlangano yokuthapha imbono kaZulu ngokuguqulwa komthetho ophathelene nokusakaza equkethwe yiBroadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla abaningi besithi kumele kwesulwe umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha lweBroadcasting Authority of Zimbabwe ezandleni zikamongameli.
Abantu kabalalele ama-bulletins kuma-radio, even like social media, belandelela ukuthi ucyclone lo ungathi njalo wenzani njalo kuthiwani ngaye ngalaba abezomkhathi kakhulukazi.
Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lengezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho ele-cyclone Chido obekusesatshelwa ukuthi lizabhidliza eZimbabwe kubikwa seliphele amandla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Imihlangano yokuthapha imbono kaZulu ngokuguqulwa komthetho ophathelane lokusakaza equkethwe yiBroadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla abaningi besithi idalela ePhalamende kumele lesule umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha lweBroadcasting Authority of Zimbabwe kumbe iBuzz ezandleni zikamongameli welizwe ngoba lokhu kusenza ukuthi abasekela uhulumende kumbe ibandla elibusayo kube yibo kuphela abaphiwa amalayisensi okusakaza. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ngaphandle kokuthi ngubani omele akhethe amalunga eBroadcasting Authority of Zimbabwe, olunye udaba oluhluphe kakhulu emhlanganweni wanamuhla ngolokuthi ungaguqulwa umthetho weBroadcasting Services Act uzabamba ngamandla abantu abalezimota ukuthi bathenge umthelo weZBC ukuqala ukuze benelise ukuthola amaphepha avumela izimota ukuhamba emgwaqweni avela kugatsha lweZimbabwe National Roads Administration lokuthenga imithelo yokuvikela imota ama-insurance. Abantu abangenomhlangano obukhokhelwa yikomiti yedayile ePhalamende ephansi kogatsha lokusakaza eyePortfolio Committee on Information, Publicity and Broadcasting Services bathe bafuna amalunga eBroadcasting Authority of Zimbabwe akhethwa yiPhalamende ngokwayo hathi ngumongameli esebenzisana lomphathintambo wokusakaza njengokutsho komthetho. Omunye emhlanganweni lo emele ihlanganiso yeMedia Alliance of Zimbabwe ngumnumzana Perfect Hlongwane.
Lumthetho kumele ulungise udaba lweappointment yeboard ukuthi kungabi ngumphathintambo kuphela olamandla ukubeka leyo board kodwa ukuthi abantu baye through lokho esithi thina ngama public interviews ukuthi babuzwe phambi kaZulu lokho singakwenza through iParliament.
Hlongwane asekelwe ngumnumzana Sifa Smavuta ya obemele inhlanganiso yemisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS.
IBuzz is a licensor, ama broadcasting services kanye ngomnyaka, depending on the availability ye spectrum. Sifuna ngani kumele kulungisiswe lokho.
Abaningi bethese ugatsha lweBroadcasting Authority of Zimbabwe umlando wokunikeza amankampani alobudlelwano lohulumende ukumbele bandla elibusayo kuphela amalayisensi okusakaza afana leZBC, ZTN, NRTV, Feto Communication, le AP Communication. Udaba lokuthi abalezimota kumele bathenge ilayisensi yeZBC kuqala ukuze benelise ukuthola amanye amaphepha okuhamba kwezimota zabo emgwaqweni yinto ecubula abaningi elizweni. Omunye wabo ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum, umnumzana Njabulo Ncube.
Sumile labo sukumezwa ukuthi bethenge umthelo wento abangafuni ukuyilalela. Yikho uthola ukuthi khona abantu abaningi emaphandleni balalela iStudio 7.
Uncube usekelwe ngumnumzana Matthias Dube, isakhamuzi seHarare, yena otshele ikomiti yekudala lephalamende ukuthi kumele iZBC ikhiqize inhlelo ezithakazelelwa ngabantu ukuze ibahuge bathenge amalayisensi alumsakazo ngokuthanda kwabo, hatshi ngokuphoqwa ngumthetho. Kodwa omunye obesemhlanganweni ofanayo osekela ibandla leZANU-PF, umnumzana Nisbet Chuma, uthi uyavumelana kakhulu lenguquko efunwa ngumthetho lo. Kuminyaka esanda kwedlula, abantu abafana lo wayengummeli weHarare East, unkosikazi Jesse Majome, bahambisa umsakazo weZBC emthethwandaba besithi abafuni ukubhadala umthelo ngoba inhlelo zawo sekela ibandla elibusayo. Ikomiti yephalamende ekhokhela imihlangano le izakuya njalo ezigabeni ezibalisa eMtare, eMarondera, eMaswinko, koBulawayo, laseLupane. Uyathapha imbono kaZulu ngokuthi uyavumelana lenguquko equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill le kumbe hatshi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lezomkhathi ole-Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho u-Cyclone Chido obesesatshelwa ukuthi uzabhidliza izakhiwo njalo abulala abantu eZimbabwe sephele amandla kulandela ukuna kwalo eMozambique ngesonto. Kodwa uhlangothi oluhlenga uzulu olwe-Civil Protection Unit luthi luzaqhubeka lulungiselele ukuphathisa abantu nxa kungaba lezehlakalo ezibangelwa lizulu leli. Laloba kukhangelelwe ukuba kuza kuna izulu elinenge ezabelweni ezifana leMathabeleland South, Bulawayo, Matabeleland North, Midlands leMasingo, akukhangelelwanga ukuthi kuza kuba lozamcolo. Kodwa ngenxa yokutshisa okube khona ngeviki edlule indawo lezi zilakho ukubhekana lombani kumbe inkosazana izulu elilomoya omnengi kakhulu kanye lezulu lesiqotho. Izulu lesikhukhula leli selibulele abantu abambala eMozambique leMalawi. Ngomnyaka ka-2019 izulu lesikhukhula uCyclone Idai labulala abantu abedlula inkulungwane emazweni angezansi yezwekazi le-Afrika. Uhlaziyalo ludaba sixoxa nomnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi yezokuhlengwa kukaZulu njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology.
Abantu kabalalile ama-bulletins kuma-radio, even laku-social media, belandelela ukuthi u-cyclone lo ungathi njalo wenzani njalo kuthiwani ngaye ngalaba abezomkhathi kakhulukazi. Kuma-radio siyakuthola khona lokhu. So kuhle ukuthi abantu bahlale belalele belandelela ukuthi kwenzakalani. Abezomkhathi labe Civil Protection Department bayakhupha futhi lama messages athile, ama alerts, ama warnings emafonini kuma SMS khona phansi. Abantu kabahlale bethindle.
Sikhangela ilizwe singathi ilizwe lilungiselele na ukuphathisa uZulu nxa kungaba lezehlakalo ezivangelwa lizulu leli.
Engikubonileyo okuhle okungijabulisayo ikuthi our local authorities, ngikhuluma ngama local district councils, urban municipalities, iyo ama local authorities la esizwa yi Civil Protection Department, baku high alert, high alert, baku high alert. Ngikhuluma nje right now lokho kuthi ukuthi ama systems wonke awu respond to u-cyclone Chido lo vele they've been activated. Siku high alert as a country, siyakwazi ukuthi as a country thina kukhanya ngani sizaba lobubelo in terms of impact ukuhlaselwa yile cyclone nxa sesiqathanisa lamanye amazwe angomakhelwane. Thinokwethu ngani kuza kuba nganeno, kodwa even kunjalo siku-high alert and lokho kuyinto engithabisayo. Ngizama ukuthi ngithi mina ngesikhiwa we have activated our emergency response systems. Pakati futi through civil protection department isebenza na local authorities uzakumbula ukuthi ODDC o district development coordinators kuma districts yibo abaheda civil protection department so baku high alert. So ezindaweni esicatsanyela ukuthi iza chaya kakhulu icyclone lay vele sekulama evacuation points and enhle kwenzakala futhi isikolo zivaliwe, which is good.
Yikuyini okuqakathekileyo okufanele kukhunjulwe nguZulu ngalesi sikhathi?
Ukuthi sihlale phela silama numbers abo DDC osikomithi phela sihlale silama numbers abo CEO amakhansila ethu ezibhedlela zethu lama police atuzani le nathi sihlale silama phone numbers siwabhalela phanga labantwana babewazi ukuthi le number yangapolisa, le number kadokotela, le number kaDDC, le number kaCounselor, le number kaCEO njalo njalo. Why sisenzele ukuthi kona in case of emergencies silakho ukuthi abantu laba sibathinte sithi trigger a fast response to this emergency esikhangelangelayo. Kona kokuqakathekile singakuyisi.
Umnumzana Everson Ndlovu ingcwethi yezokuhlengwa kwaZulu njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende omutsha kweleBotswana uthi uzaqinisa ukuthi imisebenzi ethile ibekelwe izizalwane zakulelozwe kukanti abasebenza ezindlini kanye lemaplazini iningi lingabadabuka eZimbabwe alisoze lithole imali yeholo elibekwe nguhulumende le-minimum wage elilingana lamakhulu amathathu amadola $300. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron kweleBotswana.
Umphathi ntambo omutsha obona ngendaba zemisebenzi kanye lokungena lokuhlala kwabantu kweleBotswana, umnumzana Pius Mukhware, uthi bazaqhubeka ngohlelo olwatshiwa ngurhulumente wokuqala olokuthi imisebenzi ethile besezandleni zezizalwane zakulelo lizwe. Ekhuluma kumabonakude weBotswana Television ngolwesine, umnumzana Mukhware uthi noma nje bezavumela ukuthi abantu bokuza bengene bekhululekile elizweni kuzaba lo mzila wokuthi bengasebenza kuziphi inhlangothi, ikakhulu umsebenzi edinga ulwazi olujulileyo.
Rinale melawa yaruna Employment Act
silemthetho Employment Act yona ekubeka mgceke ukuthi kulemsebenzi egcinelwa abatswana abavela phandle kwelizwe sibafunela imisebenzi ethile esingelalwazi layo kumbe esisilela khona ngezisebenzi.
Umnumzana Mukhware wengeze wathi abasebenza imisebenzi ezindlini kanye lemaplazini iningi lingabe eZimbabwe alibalanga kunani labantu okumele lithole iholo le-minimum wage elifakwe ngurhulumente omutsha. Uhulumende uthi kumele abamankampani babhadale isebenzi esihola imali ephansi i-R4,000 ephosa ilingane lamadola emelika amakhulu amathathu i-$300.
Ribuwa ka formal employment. Formal employment.
Uma sikhuluma ngodaba lolu sikhuluma nge-formal employment, asikhulumi ngabantu abasiphathisa ezindlini kumbe abama-pistops.
Abanye abeZimbabwe akweleBotswana abafana loNkosazana Simanga Dube bathi badaniswe ukuthi bakhitshwe kuluhlu lwalabo abazahola imali ye-minimum wage.
Yes, sibe lokungajabuli kancane ngoba sasesijabulile kakhulu before siza ukuthi izabitholwa ngabanjani. So kusidanisile ngoba le budget besehlesa kakhulu lethu ukuthi hayi next year kuzabungcono. Sesingaphila ngcono. So sesikhulekela kuphela ukuthi laba esibasebenza amabhosi labo basizwile basephulela iholo ukuze lathi senelise ukuthi sisupporte imdeni ethu esiyishiye emuva.
Umzana Agrey Moyo yena osele minyaka eminingi ehlala kweleBotswana uthi wawusobala ukuthi abasebenza ezindlini kumbe emapulazini basoke bethole imali yeholo elibekwe nguhulumende abasebenza kumankampani bona bengakatholi.
Ukuze sisokwa kukhona kwakube lokucaca ukuthi bazakhangelwa labo laba abasebenza ezindlini lasemaplazini. Kodwa ke khona umbuzo obuvela ubuya yikuthi angithi bekungaba kuhle ukuthi aluba kuqale kwakhulunywa ngemiholo yabaqhatshi ukuthi bona ngokwabo kuyamela amakhampani abe le standard abe le minimum wage yabaqhatshi kuqala. Itshengisa ukuthi nxa umqhatshi esehola imali ephezulu uzakwenelisa ukuthi aholise isiqhatshwa sakhe i-4,000.
Umnumzana Moyo uqhubeka wathi kukhangelele ukuthi umongameli Duma Boko achasise kabanzi phezulu kwalolu daba.
Angiboni ukuthi umongameli angabe seguqule iceba kadelalo. Ngibona nje ukuthi basadinga indlela zokukusebenza. Kodwa ke sekuyaba lokudana okukhulu kakhulu ukuthi lokho sekumenyezelwa ngomphathi ntambo wezemisebenzi lokhangela abahlali abavela kwamanye amazwe ukuthi usechilo wacaca ukuthi akuzange kuthiwo labana abasezindlini lasemapulazini kodwa abasemakhampanini.
Umongameli Duma Boko uthi leBotswana lizimisele ukunikeza abezimbabwe abaselizweni ongekho emthethweni amaphepha okusebenza kweleBotswana. Lokhu akuhlalanga kuhle labanye kweleBotswana abathi abezimbabwe bazabathathela imisebenzi, kukanti omela izimbabwe kweleBotswana uMnumzana Henry Mkono Weshuru yena olamukele lelinyathela. UMnumzana Mkono Weshuru utshele intatheli izindaba ukuthi usekhangelele ukuhlangana lomphathi ntambo uMnumzana Mphasi Mohware ukuthi bahlaziye kabanzi ukuthi uhlelo lolu lungasebenza njani kulandelwa okwenzakala kweleSouth Africa lapho abezimbabwe abanikezwa khona ama-special permits. Ngumqondisi wendaba ze Studio 7 isabron kwele Botswana.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-independent newspaper kwele Bhilithane babika ukuba owayengumongameli wakwele Syria uMnumzana Bashir al-Assad owayegenqulwa yilabo ayesithi ngamalwecatsha uthi wasuswa elizweni lakhe libutho lakwele Russia elamthwalela eMoscow esuka enkambeni yamasotsha ele Maymim ngeviki ephelileyo. Uhlangothi olubona ngezempilakahle eGaza luthi ele Israel selabulala abantu abazinkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu 45,000 selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwelizwe leli leHamas nyakenye. Luthi sekwalimala njalo abedlula inkulungwane ezilikhulu 107,000. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezi phathelane leMelika, uMnumzana Donald Trump uyaphambili ngokubumba uhulumende wakhe ozaqala umsebenzi mhlaka 20 ngoZibandlela. Inengi limelele ukubona ukuthi uhulumende wakhe uzadlelana njani lamanye amazwe ikakhulu awezwekazi le-Afrika. Eze engena embusweni kuqala, uTrump wasusa eleMelika kunhlelo zokubambisana lamanye amazwe esithi uqakathekisa uzulu welizwe lakhe kuqala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lochubungulezo mbusazo uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Uthembisile kakhulu ubaba uTrump ukuthi uzaphatha izinto ngendlela elomehluko kulale kade ziphethwe ngayo. Ngibona sengathi azaqala ngakho kakhulu yimpi ese-Israel, phakathi kwe-Israel leHamas, phakathi kwe-Israel leLebanon. Abuye njalo athathe eye-Ukraine leRussia. Uzabuya njalo abonakale kakhulu eqinisa indaba zobudlelwano kwezokuhwebelana phakathi kweMelika leChina. Esithi kayitshintshe indlela eyenza ngakhona, iMexico kayitshintshe, iCanada kayitshintshe. Izinto esibona ukuthi uzaqala ngazo zona lezo ngokuba yizo azithembisa kakhulu. Kanti ke futhi le yokufika kwabantu ngendlela engekho emthethweni layo izabe iphambile vele. Sizabona esayina ama-executive order esuka nje aphathelene le-immigration, aphathelene lalokho okunye okusondelana nakho nalokho.
IMelika siyazi ukuthi kungomkhuba wayo ukuzihlupha ngokuhlonitshwa kwamalungelo kwamanye amazwe. UTrump ubona eqhubeka ngaleyo ndlela yini?
Angiboni ukuthi uPresident uTrump uzasihlupha kakhulu ngamalungelo abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonishwe imithetho lamalungelo kungakhathalekile ukuthi ngabanjani abantu. Uza kwandisa kakhulu ezokuthengiselana, ezokuhebelana. UTrump ukhangela izinto njengebhizinisi ukuthi ubudlelwane lobu buyayenza i-America ibe greater gain, njengoba ethanda ukukhuluma. Kungakhathalekile ukuthi lawa amanye amazwe kawabi mahle kawakhuli. uzabekhangela ukuncintisana leChina, uzabekhangela ukuncintisana leEU, uzabekhangela ukuncintisana lamanye amazwe ekuthuthukiseni umnotho ekuzuzeni ezemvelo lakho konke. Yikho kuzabe kukhulu. Yebo kambe lapha lalapha imeli izakhuluma ngamalungelo abantu, kodwa azabe engasagqamanga engasekho phezulu njenganxa sikubona nxa ukusa abanye abantu abangasoTrump.
Kuningi uTrump athi uhlose ukukufeza engena nje embusweni ngozibandlela. Ubona kusiba lula yini ukuthi akwenze lokho njengoba ibandla lakhe selilawula amadale omabili eParliamente?
Kuzabe kulula ukuthi enze izinto azifunayo ngokuba iRepublican Party okuyiparty yakhe uTrump iphethe izindlu zombili. Kodwa eMelika kakukho lula ngendlela abantu abacabanga ngayo, ikakhulu ngoba kukhona ama-senators angakhethwa kuseduze othola ukuthi abangene lo nyaka nxa baze bakhethwe ngemva kwe-6 years. Uzaze kube lokhetho lwabo ngemva kwe-6 years. Lanxa abanye bezabe bekhona ukhetho lwabo ngemva kweminyaka emibili, abanye ngemva kweminyaka emine. Ama-senators eMelika ahlala iminyaka eyisithupha. Kuyenzeka ukuthi bangesabi upresident ngoba besazi ukuthi kakula primary election. Kodwa laba abanye bazabe besesaba ukuphikisana noTrump ngoba kuzabe kulula. Ngakho-ke kuzabe kulula ukuthi abafuqe ngoba besesaba ukuthi uzabadingela enye icandidate engaphikisana labo eminyakeni emibili elandelayo. So kuwa-House of Representatives kuzaba lula ukuthi azuze izinto azifunayo. Kusenethi kungaba lobunzima lapha lalaphana. Kodwa-ke hhayi asoze kube bukhulu ubunzima, kusiya ngokuthi yini into ayifunayo.
Umnumzana Efi Dlela Ncube uhlaziya ezombusazo wexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7. Kusigaba sezempilakahle namuhla sihlolisisa isimo senyawo ezithiyeleneyo esihlasela abanye abantwana abasanda kubelethwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, eWorld Health Organization, ithi kulabantwana abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 abazalwa ngomnyaka belesimo sokuchilana kwenyawo okubizwa ngokuthi clubfoot ngesilungu. Uphenyo olwenziwa nguNyaradzai Munamba labanye bakhe eZimbabwe lwaveza ukuba kulabantwana abangamakhulu amane lamachumi ayisithupha 460 abazalwa belesimo lesi ngomnyaka elizweni leli. Odokotela bathi isimo lesi siyalungiseka singaphanyiselwa, kodwa kungehlula umntwana ugcina ekhula elenyawo ezichiyeneyo. Iningi labazali kuyabathatha isikhathi eside ukuba banazelele ukuthi bazele umntwana olenyawo ezichileneyo. Udokotela Derek Matsika, urologist, uchaza imbangela yeclubfoot.
Yebo, iyachiyana. Abanye kuba kakhulu, abanye kuba mbijana. Ababambijana i-operation nje encane vele yenza umntwana esamncane ukuthi saphongu kuma nje kuyimsipha ukuthi nyawo luye straight and imsipha lani ingaqondiswa. Bafake iplaster ubosikhathi bachiya kunjalo umntwana ekhulu ingaqondiwa. Kodwa labanokuthi kuyake kusevie ukuthi kubhende kakhulu. Akhona zikhona izicathulo ezigqokwayo ukuthi zimncedise ukuthi unyawo libe luqonda, njalo futhi khona ama-operations emsipha edonswayo ukuthi unyawo lalo futhi liqonde kwanza ukuthi nxa enyathela enyathela ngalokho esithi yisole, akhona ukunyathela angaphandle konyawo.
Udokotela Themba Nyoni owazalwa ele clubfoot uthi uhlinzwe esekhulile njalo usesenelisa ukunyathela kuhle.
The clubfoot that was never diagnosed until maybe the last 50 something years. I got help from mama doctors that were in the UK when I was in Sisters in the UK, and I also got mama doctors help from Zimbabwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ohlala kobulawayo uthi ulomzukulu owazalwa ele clubfoot kodwa sewahlinzwa.
Kwanazela ezala bahle bamhlinza sasemasinya, uyenelisa ukuhamba kuhle kodwa ezakhula kazange ke avunyelwe ukugijima esikolo, sesabela ukuthi engathunakala ngaphakathi.
Abezempilakahle bathi ziningi indlela zokuqondisa inyawo ezithileneyo okugoqela ukuhlinzwa kumbe ukugqoka izicathulo ezelapha imisipha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani zihlobo, salibonani zihlobo. Siyacela lapha silahlekelwe ubaba. Ubaba umeluleki, meluleki lungu. Ubaba uzalwa lapha eTsholotsho khona lapha ePatalika. Lahleke ngolwesishani. Ekuseni wasuke siyeBulawayo. Ebulawayo kazange wabe safika lapho yakhona. Siyacela lo mbonileyo ongabezwile kulo muntu olahlekileyo asikwazi ukuthi kumbeni wabulawa ngabotsotsi, kumbeni uyaphila, kumbe wathunjwa. Siphakathi kokudini oyabezwile le information yomuntu osuke eTsholotsho otholakale kumbeni engekho right, kumbeni kuphambanisekile. Sicela asifonele kule nombolo 077 650 8193.
Yebo, kwasiyami, yebo, mzalwane, njani, niyaphila, nona siyaphila, aliphile kahle, na siyaphila kamnandi, akula mpembi, akula nkinga, siyabonga, siyibongela inkosi, wona sihlangana nasikhuluma kanje, so, hayi, kukho kuhle, kuyimpilo le, impilo, ngiyabonga, mfowethu, ngiyabonga, tanti.
Hallo, Stutisi. Ngandami lingayifaka kumeseji, ngama meseji ami. Lingafaka kumameseji ami, lami ngikhalaza. Khulume lami ngikho esenhlizeni yami. La bathi nguChabangu, okuthiwa bamfake ekhodi. Kanti uChabangu uyini njengoba nguye waqeda i-trip C kaChamisa? Uyini, umhlobo bani omuntu lo uChabangu? Uyini njengoba esikema so nguye umuntu phela owaqede kaChamisa? Lakathesi yanele oshimeni Ncube uzoyiqeda. Kati uChabangu abamboni uyini yena uChabangu? Uyini uChabangu? Yini uChabangu? Mina ngisukela upane village 26 eSenluti, eSenluti koma Diza lapha. Evillage 26 usebhukwane ngomoya osekhona. Igama lami uNdlovu, Cornelius Ndlovu. UneNdlovu lokuzalwa. Sithi bonke libaphuli babingelele bonke. Laba ngikhaya abakompala, abakomalume kompala, labakoNdlovu, osigaqa, umama uViolet Mpala, nyambulisa. Lo mnam unasheron losijensiwe lombonisi oclement lovita
Studio 7 ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi. Ngiyalibingelela ukuthi umsebenzi wenu ube right. Singeneni umnyaka lo esiyakiwo. Siyabonga ngegama lenkosi. Liphile kahle, ligcine labomama benu bebe kahle, labomkhulu nabogogo nengane. Siyabonga Studio 7 umsebenzi wenu eluwenzayo muhle kakhulu.
Kanjani kwe-Studio 7 ayikho ngisaphila. Ngidabule into engimphathi kahle lapha. Angazi into igamenti iyakwazi ama-president, ama-minister, amakhasini ukudla abakhulu bekhe besekhaya ukuthi bayakwazi njengalokuthi. Bona bayakwazi abalento leyo bayibhekisisa kahle ukuthi kanti lowo omuntu obulala i-young generation uphuma kuphi? Odingisela abantu inyawo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho kusithumela enimibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyela inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk, sixoxa ngezulu lesikhukhula uCyclone Chido elilakho ukudala umonakalo omangalisayo kwezinye izabelo eZimbabwe loba kuthiwa seliphele amandla. Singeke sihlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Imihlangano yokuthapha imibono kaZulu ngokuguqulwa komthetho ophathelene lokusakaza equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla. Abaningi besithi kumele kwesule umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe ezandleni zikamongameli. Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi izulu lesikhukhula uCyclone Chido obesesatshelwa ukuthi uzabhidliza eZimbabwe usephele amandla. Okwa namhlanje muli eZimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje abangenelisanga ukuthi basilandelele sukuthi lilalele ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngudaba kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.